Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 24/2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yefirifeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuChina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo risavandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Indiwe mwimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvevashandi rinoti ratumira nyanzvi kunoferefeta zvakatora nzvimbo kuFilabusi neMidlands uko kwakapfurwa nekuburitsirwa pfuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zvekuChina. Mukuru mubazi rezvevashandi asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti nemusi wemuvhuro vachaburitsa zvavanenge vawana kuruzhinji. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nezuro vachiti musi wa21 ndira paBijo Farm kuLower Gweru kuMidlands chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwawo mushure mekuburitsira pfuti chichinongedzera kumushandi. Mushandi wacho Kolwani Dube akasungwa wachipomerwa mhosva yekubaya chizvarwa chekuChina ichine banga. Musi wechitatu chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwa mushure mekupfuura mutandazo sivanda pamugodhi weBinyo 5 kuFilabusi chichimupomera mhosva yekuba goridhe. Mumwe mushandi wepakambani yezvizvarwa zvekuChina Taurai Dozva akatsikwa nerori pabasa mhuri yake ikamanikidzwa kutora zviuru zviviri zvemadhora chete semuripo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remuzinda weChina muZimbabwe kana sangano rinomirira vemabhizimusi ekuChina reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Asi muzinda wekuChina unogara hawo uchiti unokurudzira zvizvarwa zvekuChina kuti zvitevedzere mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Idambudziko ratagara tichiona kuti kwazviri kunanga handiko. Saka iko zvinezvi tiri kuona kuti paakuwedzera gun violence yekuti maChina vaakushandisa pfuti kuti vagadzirise magakava avanenge vainavo nevashandi. Asi chikuru chiri kunyanya kukonzera kusawirirana, kusashanda zvakanaka pakati pemaChina nemalocals. Avo vari kupiwa mari shoma shoma, vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vacho vanorohwa pavanoda kubvunza mari dzavo vaakubuditsirwa pfuti.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vamago?
Dambudziko iri hakuna mumwe munhu angarigadzirisa kunze kwehurumende zvikuru sei vari pamusorosoro pehurumende, vatingati president nemadeputy avo necabhineti yavo. Nekuti maChina kana achiuya kuno vari kuuya vakwizviwa nevatungamiri venyika kuti uyai kuno kune mainvestment opportunities. Chatisiri kuziva isu ndechekuti kana vauya muno vari kuudzwei nevatungamiri, uye vatungamiri pavari kunzwa nyika yese ichichema kuti tiri kumbunyikidzwa kodzero nemaChina, zviri kusvikawo here munzeve dzavo, uye matanho avari kutora ndeapi? Saka kwazvananga iko zvine izvi ndekwekuti ticharamba tichiona mhirizhonga iyi ichiwedzera. Zvinova zvinofanira kuti president Mnangagwa vagare pasi nemakurukota ehurumende, vonyatsa kuongorora zviri kuitika izvi, vogadzirisa angavari magwaro anoshandiswa nekuti vazhinji vacho maChina aya havatorina magwaro. Zviri mumaparliamentary reports kubva kuna 2014 kune maChina akawanda vari kushanda muno vasina maresidence. Saka vari kufanha kuti paitwe screening. Macriminals makoronyera echiChina vakazara munyika vanofanira kudzorerwa kunyika kwavo.
Asi muzinda weChina kawamaguhu unogara uchiti kazhinji masangano akazvimirira oga nevamwe vainoti vanotsigira hurumende yeAmerica ndo vanowanzoshora mashandiro emakambani ekuChina vachiti havo makambani akawanda anotevedzera mutemo.
Uku kwakungotaurawo kuita kwevashaya kutsvaga uta nemugati.
Mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kuGuinea naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbovamea vechitungwiza vaLove More Maiko vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro mushure mekusungwa nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekutungamira kuratidzira kwakaita vanhu kuzengeza nemusi wechipiri vachiti havawirirane nekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika. Vachuchisi vakati vaMaiko nevamwe makumi mashanu vasati vasungwa vakaratidzira zvisiri pamutemo vachiimba kuti 2030 tazviramba, siyana inaye chamisa uye pasi naMnangagwa. Magistrate vaDennis Mangosi vakapa vaMaiko mukana wekubvisa madhora mazana maviri semari yechibatiso. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta ravaMaiko vatapiwa muchine ripi vanowa nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
VaMaiko vakasungwa musi wa21 January kusendimeridza. Musi wa22 vakabva vaitwa kulaw and order kaHarare Central vakazoisa kukoti nezuro kuchitungidza emergency court. Vavamisa pamberi pedare vakapa chikumbiro chokuti vatongwe vachibva kumba. Chinova chakatambirwa nedare vakanzi vabhadhare $200 chechibatiso. Vakanzi vanofanira kuripota pota vachinomakisa register kusendimeridza police station kamechete uri mishi Friday wegaweza zvinoreva kuti vatotanga nhasi kuenda kunoripota kumapurisa. Vakanzizi vasakanganisa kuferefeta kuri kuita nyaya nemapurisa. Vakanzizi vape mabharani wedare ipasipoti ravo kusvika pachapera nyaya iyeyi, uye vakanzi vanofanira kugara adresi yavakapa kumapurisa avakasungwa.
Saka pari zvino zvamira sei uyezve vamwe vavanga vainavo vakafambawo sei?
Tiri kuti vari kumemedzerwa mhosva yekuti ivo vainge vari pamwe chete nevamwe vanosvika makumi mashanu. Wasungwa izvezvi ndivo chete vaMaiko. Vamwe avo vari kutsvagwa nemapurisa.
Zvamira zvakadai vari kutarisirwa kudzokera kumatare rini?
Vari kutarisirwa kudzokera kudare musi wa17 mwezi unouya.
Muri kutarisira kuti pavachadzokera kumatare zvichafamba sei?
Panenge pachiongororwa kuti mapurisa vaferefeta nyaya kusvika pakadini. Kana mapurisa vapedza kuferefeta nyaya, kana vachuchisi vachiona kuti pane nyaya inokodzera kupinzwa mudare, ndopatinenge totaura zvokuti tava kupiwa here zuva richatongwa nyaya iyi. Bati kana takatariswa nemapepa akaiswa pamberi pedare nezuro, mapurisa vari kuti vanoda kusvika musi wa23 mwezi unoyu kuterefeta, ende vanotarisira kuti vanenge vapedza kuterefeta. Saka zvichida pamwe kuda pavachazoenda kukoti, pamwe vanenge vapedza kuferefeta nyaya, vachuchisi vofefeta nyaya kuona kuti inokodzera here kupinzwa mudare. Kana ichikodzera, tinenge takufanira kuti vachipiwa mutsuchwa zvotongwa nyaya yavo.
Vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunhare kuchitungwiza naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Magweta ari kumirira vagari vepaArnold Farm purazi rinozivikanwa nekuti Manzou riri kumazove kumashonaland central ari kuronga kuendesa gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka kumatare achivapomera mhosva yekusaremekedza mutongo wedare repamusoro. Dare repamusoro rakati amai Grace Mugabe mudzimai wevaiwe mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe vasadzinge vanhu ava nechisimba uye mapurisa akaripiswa nekuputsa midziyo yavo. Costa Nkomo weStudio 7 akashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Gweta rinomirira vanhu ava rekudhonza Nkomo and Mutangi Attorneys vaMoses Nkomo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamuhadhi zvekumbunyikidza vanhu ava uye kuvabvisa panzvimbo yavakagara hazvisi pamutemo. VaNkomo vatiwo vari mubishi kugadzira matsamba ekuendesa vamasuka kudare repamusoro reHigh Court.
Izvezvi tiri kugadzira mapepa okukwidza minister weLands kuti zvaari kuita kupa vamwe vanhu matsamba. Isusu takamunyorera tsamba kubva kuna 2018 matsamba acho tinawo kubva 2017, 2018 na 2021. Ipai vagari ava mapepa okuti vagari zviri pamutemo, izvozvo hasati zvaitika. Asi kwakuya vamwe vanhu vane ukama nevari mune zvematongerwo enyika ndovari kuya nemapepa.
Mutungamiriri wevagari vepamanzou vaDenboy Chaparadza vanoti vamuhadhi vari kushanda nemapurisa kuvashungurudza.
Tiri kunyanya kushungurudzwa navamafinyandira muhadhi wakuti inini ndini ndava nekodzero yokushanda. Kana tikada kuti tigare pasi tichionesana nevamwe wari kubva wadana porisi.
Mumwe mugari wepapurazi iri amai Tapi wakatsamudanga vaudzawo Studio 7 kuti mwana wavo mukomana ane makore 15 akasungwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuti ainge afushira makomba ewaya ari kucherwa navamuhadhi papurazi iri.
Shuwa mwana akakandwa mukati akaswera arimo vachimushungurudza vachimusungirira kunhengino cheni vachimurova vachimubvusira kuti ataure pamwe waifungidza kuti achachinja statement kusvikira gweta redu razouya ndorikazoita kuti mwana abude.
Vanhu ava vanotiwo zvipfuwo zvavo zvakaita semombe zviri kutorwa zvichiurayiwa senzira yekuvarwadzisa kuti vabude mupurazi iri. Amai Tendai Mazhara vanoti kubva pakutanga kwegore rino varasikirwa nemombe dzinosvika shanu idzo dzakaurayirwa muwaya yakaiswa navamuhadhi.
Takatorerwa mombe dzinokwana kuita 5 mudanga, madhonza maviri ane hadzi nhatu dzine mazamu, nobva dzanourayirwa muwaya mavari kukomberedza imomo.
Kunetsana pakati pavamuhadhi nevagari vekumanzou kwakatanga gore rapera mushure mekunge gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vapa vamuhadhi tsamba yekugara nekurima papurazi iri. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kuna vamasuka navamuhadhi sezvo vose vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi gweta ravamuhadhi vaTimon Tabana vaudza Studio 7 kuti vagari vemumanzou ava havana mvumo yekugara kara papurazi iri.
They don't have that order. Muhadhi ane permit yakaishwa na minister of land. Ndiwe ari kushandisa kungobvisa nhaya vanhu. Ungati iwe usina offer letter, woti kune munhu ane offer letter hanzi iwewe ndisiye ndiripo kana ndipo mudare hazvitomhanyi kuda losi.
Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa wedunhu reMashonaland Central Inspector Milton Mundembe vati hofisi yavo haisi kuziva nezvenyaya iyi. Magweta ari kufambisa nyaya kubva kumativi ese atenda kuti vanhu vari kusungwa uye vamwe vavo vakatomiswa pamberi pedare remagistrate kuconcession kumazoe. VaMundembe vakurudzirawo vagari ava kuti vaendese zvinyunyuto zvavo kuhofisi yavo.
I'm not aware ane zveiyoyo yekuya mutaura yekuanodfam iyoyo. Kunokwatindakana any complaint maybe mukati waripeya kuti ngavauye kuhofisi yangu ndisinoyo tinotambira macomplaints ese eprovince inhamba dzangu vauye vanhu ivovaya.
Papurazi apa pane vanhu vanosvika 300. Purazi remanzou raimbochengeterwa mhuka risati ratorwa nechisimba nevatsigiri veZANU PF kumakore ekuma2000 munguva yehondo yeminda. Ndakamirira Studio 7 mumazoe, ndini Costa Nkomo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadoma vaBrent Bozell kuti vatungamire mabasa pakambani yeUS Agents for Global Media iyo inoona nezvekushanda kwenhepfenyuro yeVoice of America. VaBozell munyori uye vakavambawo kambani inonzi Media Research Center iyo vakati inenge ichipa maonero akasiyana nemapepanhau anoda kupa kodzero dzinonzi hadzienderane netsika dzechinyakare dzemuAmerica. kuti vatange basa vaBozel vanofanira kutanga vatambirwa nedare reSenate. Hapasati pazivikanwa kuti vachaenda kudare iri riini sezvo pari zvino riri kumbobvunzurudza vakasarudzwa navaTrump kuva makurukota. VaBozel vakanyora padande mutande reX kuti kudomwa uku chiremekedzo chikuru. Vatereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu nepaFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7 zinotema zisina divira zakarere kera. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anoshanda mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica veImmigration and Customs Enforcement kana kuti ICE nezuro vakasunga vanhu vasina magwaro ekushanda muAmerica uye zvizvarwa zveAmerica kuNewark muNew Jersey. Meya veNew Jersey vaRas Baraka vanoti mumwe akasungwa ainge atombori muuto. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakashandisa masimba avo kudzika mutemo wechimbi chimbi kuti vape mapurisa masimba ekusunga vose vari muAmerica vasina magwaro akakwana. Mutauriri weICE ati mubasa ravo vanogona kusunga zvizvarwa zveAmerica asi vati vanokumbira vanhu kuti vavape zvitupa. Mutauriri weWhite House Caroline Levitt anoti vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevasere vakasungwa nezuro. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mumashoko avo ekutanga kunyika semutungamiri wayo wechimakumi mana nenomwe vakati vanodzoka pautungamiri vaine chivimbo netariro yekuti vari kwekutanga kwenguva itsva inofadza yekubudirira kwenyika. VaTrump vakati rusununguko rwedu uye kwakananga nyika yedu kune mbiri hakuchatadziswi kusvikika. Vakatiwo isu tichakurumidza kudzorera kuvimbika kugona uye kuvimbika kwehurumende yeAmerica. VaTrump vakati rwendo rwekutora nyika ronga rusiri nyore. Vakati mwedzi mishomanana chete yapfuura mumunda wakaisvonaka kuPennsylvania, bara remhondi rakabvarura nzeve yavo asi vakati vakanzwa panguva iyoyo uye vanotenda zvakatonyanya iye zvino kuti upenyu hwavo hwakaponeswa nechikonzero. VaTrump vanoti vakaponeswa naMwari kuti vaite kuti America ive huru zvakare. Vakati ndicho chikonzero zuva rega rega, vachifamba nechinangwa nekukurumidza kuitira kudzosa tariro, budiriro, kuchengetedzeka nerunyararo kuzvizvarwa zvemarudzi ose, zvitendero zvose neruvara rwose. VaTrump vakazivisa kuti vachatanga temu yavo nekusaina mitemo ine chitsama yekutanga kudzoreredzwa kwakazara kweAmerica uye kuwandudzwa kwehungwaru. Pakutanga, VaTrump vakatara kuti kumugano kwenyika kuchamhembe kune dambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Izvi zvinotanga nekudzosa mamiriyoni emakororo evatorwa kunyika dzavakabva. VaTrump vakatara zvikwata zvevanotengesa zvinodhaka semasangano ematororo ekunze. Mukuedza kudzikisa pasi kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, VaTrump vakatara nyaya yemhando dzemoto sedambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti vakurumidze kuchera mafuta negasi zvemuAmerica. Vakati America ichava zvakare nyika inogadzirwa zvinhu uye iine chimwe chinhu chisingazombofi chave neimwe nyika zvayo inogadzira zvinhu, hunove huwandu hwakakurisisa hwemafuta negasi kupfuura chero ipi zvayo nyika pasi pano, uye vakati vachashandisa huwandu uhu. vakavimbisa kuti semuna 2017 vachavaka zvakare mauto akasimbisisa asati amboonekwa pasi rose. VaTrump vakati vachapima kubudirira kwenyika yavo kwete chete nehondo dzavanokunda asiwo nehondo dzavanopedza uye pamwe zvakanyanya kukosha hondo dzavasingambopindi madziri. Vakati America ichatora zvenzvimbo yayo yakakodzera senyika huru ine simba rakanyanyisa uye inoremekedzwa zvakanyanyisa pasi rose, zvichakurudzira nekushamisa nekuyemurwa nepasi rose. Vakati vachamira vakashinga vachirarama vachidada uye hapana chichamira munzira yavo nekuti zvizvarwa zveAmerica. Vakati ramangwana ravo uye nguva yavo yekubudirira ichangotanga. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 ana mukoma Jonga, tokumbira mutiziisiro utungamiriri hwedu nevose vari kutsigira kuti term extension iitike kuti vamunangagwa vafire pachigaro. Aiwa, ruzhinji rezimbabwe harisi kuda izvezvo. Chinhu chinenge ruzhinji rezimbabwe havazi vanhu vari kudya namunangagwa, vari kuita corruption namunangagwa. Zvinzi ivowo Zimbabwe yataura kuti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro. Zimbabwe inambodaro. Zimbabwe inotaura pamaelection paya patini vanhu vese pavanovhotera chamisa paya zvibiriwa zvinzi munangagwa ndahwe ndipanotaura Zimbabwe. Saka hazvikwanisi kuti Zimbabwe yese inzi yataura kuti vamunangagwa ngavarambe varipo, iyo Zimbabwe yese isingatodi. Nanditi hangu zvepolitics, but zveterm extension zvandirwadza. Hatisi kuzvida izvozvo. Kana vakasiya nhasi kana mangwana chaiti tingatofari Zimbabwe.
Kandiva naJobo Skala, kana muchizviziva henyu kuti ZANU-PF ndo zvairi, sei muri kupandukira chamisa? NaJobo Skala, mukutoziva henyu kuti ZANU-PF ndo zvairi, vanhu mapedza mupandukira chamisa, munhu ari kuda kuti vana veZimbabwe vatoyambuka, imi ndiwo munhu wamuri kupandukira uyoyo. Munozviitirei kandi? Kuopposition party tine maproblema akawanda. Vanawo Johana Mamombe, zuro ndizuro pano makashungurudzwa nezanupf iyeye, asi takakuonai zve muri kufambwa munangagwa. Unotoshayiwa kuti vanhu ava zvinombofamba sei chaizvezvo. Saka unofungidzira kuti oraiti, kana uchienda iko kunana tokozani kupe munaizoziva zanupf zvairi, but munoenda ikoko musvika mondoita kufambwa munangagwa kwamuri kuziva kuti isusu hatisi kuwirirana nazvo zvekuti zanupf iramberi pachigaro.
Mangwana nemangwana paVoice of America Studio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa, tinokutendai nezvamunopa kuvanhu. Ini ndoda kutaurawo pamusoro pevanhu vari kunze vari kuti vamugabe vamunangagwa, sorry, vamunangagwa vange vachisvika 2030. Nhau iyi maonero angu nekuda kwemutemo wemuZimbabwe ndikutoona senhau yakabudirira kudhara. Asi nini maonero angu ndokuti nhau iyi hatipasi, but maonero angu nini ndinotaurawo kuvanhu veZANU-PF. ZANU-PF iyo yega pachayo yadii hayo kuti ndiyo ibhane kongresi yayo yokuzotsvaga mumwe mumiririri wemaelection 2028. Voita zvavaingoita pakuti vamugabe ndivo vaingoramba vachimiririra ZANU-PF. Ivo voramba kutsvaga mumwe acharipresa vamunangagwa, asi maelection oyitwa. Ivo kuZANU-PF ndovari kuda kuti vamunangagwa varape varipo, but kune vamwe vanhu hatisi kuda.
Zvino zvinotoshamisa, zvinotokatyamadza kuti tinowana Chiwenga achitaura nyaya yecorruption muZimbabwe. Corruption haina kutanga kunhasi zvekuti zvingaita sekuti isurprise kwaari. Corruption yagara ichingovako kubvira makare nemakare, but solution yekuipedza ndo yavasina, nekuti ivo ndo vanoita huori. Saka Chiwenga ngarego tipatisata sekunge isu hatina pfungwa dzekugona kuona kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi hazvina musoro. Vese vari kuita corruption vanozivikanwa, ende hapana ari kusungwa. Saka musatishungurudza nezanupf, tisiye takadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko.
Was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wedzechitendero Psalmist Lamont Dube rekuzvarwa Tokmo Lamont Dube. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvans Sininga weStudio 7. Ona ndichatakurai
ngati zviri zvokuimba takakura nazvo nokuti tiri vadoko takanga tichimba kukereke zvokuti taigara tichikurudzirwa nevanhu maringe nekunzwa kwavaiita tichishaura asi zvokuzopinda mustudio ndakatanga mugore ra2019 kuzosvika patiri nhasi.
Bereki hama shamwari vaiti kudii mchitanga kuita zvemagitare izvi?
Nekuda kwekushumira kwataiita murikidza nekuimba tichiri vadiki, patakatanga kuzopinda mustudio hazvina kuremera vabereki vangu pamwe chete nefamily kuti vandikurudzire nokuda kuti vaizviziva kuti mwana weduyu zvokuimba zviri maari.
Zhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Mugore ratasiya ra2024 vanhu vakagamuchira music yedu zvinoshamisa, zvakatotishamisawo neso zvatakanga tisina kutarisira, uyezve nekumakereke vanotikurudzira uye vari kufara nebasa guru ratiri kuita.
Ko, matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi?
Ndingati pari zvino machallenges atinawo akati wandei, mazhinji acho achikonzerwa nekushaya zvikwanisiro sevanhu vachangotanga kupinda mune zvemumhanzi. Saka tinomiswa zvakawanda zvatinenge tichida kuita nekuda kwezvikwanisiro zvedu.
Vangade kunzwa zvizhinji kubva kwamuri mimhanzi yenyu, kukufollowai, vanokubatai kupi?
Kune vanoda kundibata ndinowanikwa panhamba dzinoti +27749058621.
Mune mashoko here amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nhasi?
Shoko andinoda kusiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru vatsigiri vapisawo Mr. Lamont Dube nokutitsigira kwamuri kuita uye rutsigiro rwamakatiratidza mugore ra2024. Chishuwo chedu kuti murambe muchitisapota, tinokutendai zvikuru.
Was a Friday, chitipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi.
Nziyo yandinoda kuti muuridzire kuvatereri ndeinoti chero ndiri dhongi.
Kamuchizwa kambo kanonzi chero ndiri dhongi. Manzwa hurukuru yaitwa naPsalmist Lamont Dube naIvans Sininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm. Apo nhasi tiri kutarisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zvekuChina munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende yoferefeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuChina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamuina Gibbs Dube.